manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 13/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zesa yoyambira kudzimwa zvakanyanya kwemagetsi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino nevachangosarudzwa kutungamira nyika iyi vaDonald Trump. Kutsagadzikana kwezvinhu muMozambique kukanganisa nyaya dzekutengeserana mudunhu reSADC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zesa iri kuyambira kuti magetsi achatanga kudzimwa zvakare zvakanyanya sezvo gwenya remarasha rekuwange risiri kushanda zvakanaka. Mumashoko kuvatori venhau kambani iyi inotiwo gwenya rinoshandisa simba remvura rekukariba ragara ragwadama nekushaya mvura. Vamwe vakawanda vataura nestudio 7 vati magetsi ave kutodzimwa kwemazuva maviri. Mukuru wezesa vaSidney Gata vaudza Studio 7 kuti iite zvekutumira mibvunzo. Asi tanga tisati taita izvi pataenda pamhepo. Mukuzeya nezvematambudziko anokonzerwa nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Dambudziko rinobuda nekushaya kwemagetsi nderekuti makambani mazhinji anenge akumanikidzwa kushandisa majenaretazi. Ongoro itakaita inoratidza kuti mutengo wekoti yejenaretazi tiitasa per kilowatt hour inenge yausvika 33 cents per kilowatt hour in US dollars, right? Zvichireva kuti inenge yakusvika more than 2 times normal price inoshandiwa nezesa.
Izvi zvinorevei?
Makambani mazhinji anenge akutadzirizo produce. Nekuti makosti wayo haazo hakwanisi kuhamika. Takaona ine retailer, retail sector, retail supermarket, which I cannot name, on professional grounds. Last year, la furat, nakashandisa maliters 80, yasvika 33,000 liters. Asi magetsi anga asina mazuva acho iwayo. Takaona rigore rinoshandisa about 3 million liters kubva pa 37,000 liters. Tikazi hii multiply marema lita ziwe 3 million liters. Kure wati supermarket hii yaka shambisa $4.5 million cost yima gates. Yima generator shambisa diesel. Tukazi ringi maritayas and maintenance yima generator. Saka unita siye profit ya chuka na uri kambani. Kumaini sector tuku nzobuti wane manosu zavaka itadu for $500 million. Saka chini ya kudishunguri zanje kuti last year zane PF ya kuenda kuma election the opposition. Takanzwa kuti president vakavhura wange power station unit 7 unit 8 yanga yagadzirwa nemachina. Zvino gara rese ratara kuti yafa yabuda maintenance kuyanzwa sei yakavhurwa last year panonguva negore.
Saka pangagadziriswa sei kuti dambudziko iri ripere nekutiwo iye iri kutiwo rimwe dambudziko nderekuti kukariba hakuna mvura.
Vakaitonokera Colgate. Magetsi haasi it's a short term plan. Zvinhu zvinoitwa zvinoronga pane nguva yakareba long-term plan. Magetsi atinawo agadzirwa naSmith kuma1965, 1960, 1940. Saka haungati uri hurumende kati wapinda nehurumende worara nezamo mukana uchiti magetsi haana kwaanoenda. Iyo climate change iri kuuya tiri kuinzwa. Mvura yekareba inobva kuDRC. Saka nekuti kunzira hakuna mbere zvakanaka, taifanira kungomidzivaka kuti mvura yedu ichapetera yashoma. Hatina kushatisha chitambo jumwa baba. Saka ari gadiri siki ndo handa kutaura ari zvino And kuti gathering ya magids kuti zvotana magids tomboti nasi aona investor chacha une mari yakawanda tomboti amuka peta rombora kana ka Elon Musk auya nemuzimbabwe ari dokuti magids yoti na 5 years
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paDurban University of Technology vachitaura Fari Parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kusangana iko zvino kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC nevachangosarudzwa kutungamira nyika vaDonald Trump. Aka ndeke chipiri vaviri ava vachisangana kubva muna 2020. Muna 2016 pavakasarudzwa kekutanga kutungamira nyika, vaTrump vakaitawo musangano wakadai nevaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaBarack Obama. Misangano iyi ndeyekugamuchidzana masimba murunyararo. Mukuziya nezvekukosha kwakaita misangano yakadai, Tabata Gweta uye vachishanda nesangano reAll Hands on Justice ava Kennedy Masie.
Zvakakoshera yatingati demokrasi yemuAmerica munomu kuti kanawo maelections apera, president anenge achinzi ari kupinda afa kupindawo achiziva kuti ari kusvika achibatawo office yakasiyawo zvakanaka, ende office inofanirwa iri iyo ichava ichitungamirawo nyikawo zvakanaka. Saka izvi zvinobatsira kuti whatever my institutions angaiva achipresidewa over nava Biden aveo achiacceptawo kuti aiwa pakuya mutungamiri mutsva anova Trump, ende zvinhu zvinobatsirawo zvekare confidence in kubatwa kwenyika nevatungamiri.
Ko iwo mapazi mamwe amaatauraya anezenge akushanda sei kubva pari zvino kuenda pachatoreswa mikuva Trump musi wa 20 ndira gore rinowe?
America ine matingati institutions akasimba. Saka kusvika vaTrump vazopindawo pachigaro anenge achingoripo, but tinoziva kuti every time mutungamiriwo anenge achiuyawo anouyawo achizoshandurawo atingati vatungamiri vemapazi yayo kuti angave achida kushanda navo here kana kuti anokova wavo achida kuapoindawo vamwe vakewo vanyuwani vachave vachifambawo nemapolicies ake senew president. Saka mapazi aya anicharamba aripo, and zvichave zviri zvinhu zvokuti president munyuwani whatever policies vachauya navo vachangada here kuti vachave vachichinja vanhu vanotungamira mapazi ayo kana kuti vanongovasiya akadaro.
Asi hapazoitawo here matambudziko vamasiye tichitarisa kuti vaTrump vakatosarudzwa kuti vazotungamira nyika kutanga gore rinouya, sarudzo dzakaitwa musi wa 5 mbudzi, asi vaBiden vanoramba vari muhofisi kusvika musi wa 20 ndira. Hapaite matambudziko apa kuti mumwe anogona kunge akutoita kunge ndiye akutungamira kana kuti?
Izvi zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo reAmerica, ende zvinhu zvagara zviripo kwekanguva karipo. Nhango yedu takazoona kuti pamaelections akapfuura apo pakaita senge pakanga pakuda kuti senge pakuda kuta dambudziko, but the reason why pachizoita kanguva ikakaka kwekuti panova nenguva yekuti mutungamiri mutsva azouya kana muna January, inyaya yekuti whatever zvaiitwawo nemutungamiri uyo achangobva kumaelections ave achiwind that down, ende kana pane mapolicieswo aida kuva achigadziriswawo kuti achipedziswawo ndozvaanenge achiita.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mutungamiri webato rinopikisa rePodemos muMozambique vaVenancio Mondlane vange vakurudzira vanhu vemunyika yavo nhasi kuti varatidzire nhasi namangwana vachivhara mabhodha. Izvi zvinotevera kugununʼuna kwevanopikisa kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo vanhu vari pakati pemakumi mana nemakumi mashanu kana kuti between 40 ne 50 vaurayiwa kunyanya nemapurisa mukuratidzira kuri kuitika. Asi hurumende yenyika iyi iri kuramba kuti sarudzo dzakabirirwa ichiti vanopikisa havadi kukundwa sarudzo. nyaya yekuradzidzira kweMozambique inonziwo iri kukanganisa zvikuru zvinhu mudunhu reSADC kunyanya panyaya dzekutengeserana. Mugozeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa, Dr. Calvin Mudzingiri.
Zvino kuna kukanganisa mabasa evanhu nenyaya yekuti zvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinokwanisa kumira kugadzirwa nenyaya yekuti hakuna kwazviri kundotengesewa, vanhu vangomira panzira vasingakwanisi kutambira mhuri yavo, kana kuti makambani anogona kurasikirwa kuti nekuti vanhu vakandi vangomira vakagara panzvimbo vasina chavari kuita vachibhadharwa vachimira kuti mapodha afurirwe, zvinogona kukanganisa kuti zvoupfumi.
Asi semaonero enyu, SADC inokwanisa kugadzirisa here nyaya dzakadai kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzinge dzichifambira pamberi zvakanaka mudunhu?
Hongu ichinhu chinhu chisinganeti, asi chinhu chanofanira kuti SADC haisati yava nemasimba akawanda kuti vanoti zvavanenge vakataurirana zvavakanyorana pasi vanozviteedzera. Saka naizvozvo hazvibvunyatsi kuita kuti vanhu vateedzere mitemo sematevedzero aenifampiti.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Nyaya dzesarudzo inyaya dzinofanirwa kuitwa pajekerere, dzinofanirwa kuita kuti vanhu vese vave vakasununguka, ende ndiyo hwaro hwakaita kuti vanhu vakawanda vati vaende kuhondo vaendera kuhondo kuti vanhu vavhote zviri pachena. Saka naizvozvo vatungamiri vesadak vazhinji vanhu vakarwira nyaya dzevhoti, asi ivo vava muzvigaro toona sekuti vazhinji vavo vanongoita masarudzo dziya dzekuti dai ndaita masiya ndaita kuti tingoita sekuti pane zvaitika, asi vanoona vanenge vari kunzi vanenge vachiti pamwe maitiro anenge achiitiwa musarudzo yacho anenge asina kutsarukana, nokuti kusika tinoona kunoitwa sarudzo dzinenge dziri pachena vanhu vakabutikana vose mativi anenge aenda kumavhoti. Masimba anochinjanwa pasina kutaridzira kana kuurayana kwevanhu kana kupondana kunozoitika kana kuputsana nokupisana kwetingati zvivakwa nezvinhu zvinenge zviri munyika. Tingapa muenzaniso wakaita zvakaita kubhutswana nedzimwewo nyika dziri muSADC dziri kuita sarudzo pajekerere.
Dr. Calvin Mudzingiri inyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa. Vanga vari parunare kuSouth Africa kwakare. Musangano wepagore weAfrica Journalism and Media Summit watanga nhasi muHarare uchitarisa nyaya dzekushandiswa kwemishina yechizvino-zvino pamwe nekutarisa nzira dzinoita kuti makambani anoburitsa nhau ararame munguva dzino apo mari iri kunetsa kuwana. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau nevanotungamira masangano anomirira kutorwa nekuburitswa kwenhau vari kupinda mumusangano uyu vachizeya mamiriro akaita zvinhu mukutorwa nekuburitswa kwenhau panguva iyo pava nemishini yechizvino-zvino uye mari dzichinetsa kuwana. Mukuru wemedia center muZimbabwe vaErnest Mudzengi vanoti upfumi hauna kumira zvakanaka munyika, nekudaro vatori venhau vave kungoshandiswa kunyangwe nevanoita zvematongerwo enyika kufambisa mashoko asina chokwadi chakazara.
Haizvi mukatarira maita vurombo mumapato kana kuti maorganizations anoita nezvekutora kwenhau nekubudiswa kumashoko, izvi zvakonzera kuti pave nouori. Vatori venhau havachaiti basa ravo nemazvo, havachatevedzeri hwaro huya hunganzi maethics.
Mutungamiriri weAfrica Editors Forum vachechiri Otieno vatiwo kunyange mishini yechizvino-zvino ichiita kuti basa revatori venhau rive nyore haigone kupedza matambudziko ese ari kusanganwa nawo nevatori venhau.
Of course, it doesn't solve all the problems around distribution because there are still those who are not connected. Adaptation is a first key thing. I mean, the African story is the African story.
Hazipedze matambudziko ese kunyanya takatarisa nyaya yekuti vamwe havasati vave padande mutande. Vatori venhau vanofanira kudzidzawo kushandiswa kwezvinhu izvi nekukasika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, Amai Sandra Mazunga, vati mishini yechizvino-zvino inofanirwa kushandiswa pamwe nekuzivikanwa nemunhu wese.
AI iripo patoda kuti idzike midzi chaiko kuna na Binga chaiko kuna mamwe community radio station edu kuna na Chipinge kuchecheche kugarawa tirikudawo kuti vadzivewo vashandisewo but now dzinenge data chinhu chinodhura takatarisawo ma smartphone chinhu chinodhura.
Mutori wenhau apinda womu musangano uyu Piriti Chavango atiwo mishini yechizvino-zvino inoshandiswa pamadande mutande iri kuita kuti basa rake rive nyore.
Ende zvinondibatsira pakuti basa rangu rinenge rave nyore, zvinhu zvainditorera pamwe awa ndichiita ndakukwanisa kungozviita nemaminesi mashoma shoma nenyaya yekuti ndakuziva matechnologies nematools ari advanced anondibatsira kuti ndive ndichi.
Rimwe remasangano akaronga musangano uyu reConrad Adenius Stiftung rinoti kutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko kwakakosha zvikuru nekuti ndizvo zvinotsigira gutsa ruzhinji uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko vaJennifer Muswere avo vange vachitarisirwa kutaurawo pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti vakundikana kuuya pamusangano uyu asi vanotarisirawo kuzotaura mangwana pazuva rekupedzisira. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedinginira rinoti Reinventing Journalism in the Age of Disruption. Sangano reUnited States Aid for International Development kana kuti USAID nderimwe remasangano anotsigira musangano uyu gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, mobva matifarira kubaya kana kuti kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dzedu dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vamwe vakaremara vanoti kunyangwe mvura yatotanga kuturuka vari kutadza kuwana mbeu nemafotereza zvakavimbiswa nehurumende nezvikonzero zvakasiyana siyana. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe vakadai ndiamai Gedis Maringire vekwasadza kuchivhu vakaremara makumbo avo vakati havasati vanyoresa kana kupuwa mbeu nekushaya ruzivo rwechirongwa ichi.
Takandra vapedza kunyoresa hatina chatakambotonyorwa kana kuti chatakawana hapatorina kureva kuti ivo havari havagoni kutikoshesa havagoni kutiona kuti tiri vanhuwo izvi ndichirarama neurema hatiri bati pari zvino havagoni kutikoshesa havagoni kutiona ndochokwadi chiripo izvozvo nokuti taipangwadi dero tiri isu tatanga kupiwa first preference asi hatina na kutonyorwa kwacho hatitorina.
Vamwe vakaita saamai Memory Masunga vekuwa 20 kwachii vanoti vari kunzi vatange vachera makomba izvo zvino varemera.
Ndandichikumbirisawo kuti dai waro hurumende yatinzwawo chimo chedu kuti panouya mapresidential inputs embeu zviri kudiwa takazvinzwa but kwatiri zvinotiremera zviminda zvitatu zvedhigauti boiti apa tine hurema hwakasiyana siyana saka zvimunda zvitatu hatimbotozvigoni.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekurima Dr. Angelus Masuka vange vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admo pazvakavambwa vati hapana kusarura.
Ndichitarisa malisti evanhu vari kubatsirwa ndiri kuona kuti vakaremara ivava vatoriwo muzvirongwa zvepfumvudza intwasa vakatoita makomba avo saka pari kupuhwa vamwe mbeu kutowanawo mbeu vachitodyara kana ari kusara kukudzwa nehurumende leaving no one and no place behind.
Asi vano hira kodzero dzivakare mara musangano re disability amalgamation community trust kana kuti DACT vaHenry Chivanga varamba vakamira nerekuti vari kusiiwa.
Zvazvinotofanira kuita ndezvekutoti vose vakaremara vo vanenge vakanyogwa kokutanga kuti vomuraini vagova vanovatakuriravo. Tinodavo kurima sezvinongoita vamwe, tinodavo kuwana zvinobva kuhurumende semawaniro anoitawo vamwe. Musatisiya uye musadya zvevapfupi nokureba. Migove yedu ndeyedu, regai uye kwatiri.
Vanorwira kodzero dzevakaremara musangano weZimbabwe International Disability Amalgamation Trust SIDAET uye vari mambo Chimbani Magudu vakapa mugwadi vakurudzira madzimambo nemasabhuku kuti vasaomesere vakaremara nekuti vauye kumusangano wekunyoresa ivo vachivaziva mazita avo mumabhuku avo.
Zvimwe zvezvinhu hatidi kuomeserana tichiti iwo unotoziva kuti munhu yagoni kufamba uye kure womuti uyakune uchingoziva kuti anogara muraini mako. Masabhuku namadzimambo vamiriri vehurumende, saka ndinokurudzira madzimambo namasabhuku ngatiitei zvunhu nopa chimiro tigone kumirira hurumende yedu zvakanaka nokuti hurumende iri kuita basa rakanaka.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chepfumvudza kubhowera mwedzi wapera, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende ichabatsira mhuri dzinosvika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu munyika 3.5 million nembeu senzira yekurwisa nzara gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 miriyoni muNigeria vakatarisana nenzara inotyisa. Izvi zvakonzerwa nematambudziko akaita semafashamu emvura, hondo uye kukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nekusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nekambani yeEagle Eye Construction iri muZimbabwe, iyo iri kushanda nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoda kuvakirwa dzimba nezvimwe zvivakwa kubatsirwa munyaya dzekurima pamwe nekuchengeterwa misha. Muhurukuro yedu yanhasi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wekambani vaAlidi Chipanda, avo vari kutungamirawo zvirongwa zviri kuitwa pamusha pavakufa munangatire avo vanogara kuBritain.
Vamunangatire chokwadi vari kuBritain, asi vakatipawo basa iroro rekuti tivaitire utungamiri pamaprojects avo, tichivavakira, tichivaitira zvose zvavanoda vasipo. Chikonzero chakaita kuti vatitore isu tivaitire inyaya yekuti isu we are the company inoprovider maservices iwayo.
Vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vanoti vanotya kutanga zvirongwa zvakaita saizvozvi vasipo kumusha ikoko. Imi muri kukwanisa sei kuisa chivimbo muvanhu vakaita savamunangatire?
Ichokwadi, kune vamwe vari kutoitirwa utsotsi zveshuwa, vamwe vari kuitirwa nehama dzavo chaidzo, vabereki vavo chaivo, vamwe vanoitira vana vavo utsinye vangava vari kuBritain kana vangava vanenge vasipo, kana angava mushandi kana umwe waangotsvagwawo kunzi amirire kuita izvozvo. Vamwe vanogona kuitwa uchitsotsi chezvakaita saizvozvo. Ndoo matambudziko mazhinji anonyanya kufesana especially kuvanhu vanoitirwa basa vasipo. Asi isu sekambani takaita huerengedzo yese tikaona kuti nyaya yose kana pasina kuvimbika, pasina kutendeseka, hatina kwatinokwanisa kuenda. Saka takakoshesa chinhu chinonzi trust, kana kuti chatingati kuvimbika. Ndo chinhu chatinoshanda nacho inawa kambani, semashandiro andiri kuita navamunangatire pamaprojekti ese amakaona pamasocial platform zvakasiyana-siyana zvose zvebudiro zvamuri kuona.
Zvirongwa zvipi zvamuri kupa kune vari kunze kwenyika vamuri kuitira mabasa kumisha yavo?
Tiri kuprovida kuvakira vanhu dzimba, kuita marenovations, tiri kugadzirawo even madriveway, tiri kuitawo landscape, kudyarawo loni nekugadzirawo kudyara maruva, zvese zvingada kuitwa kugadzira maplani dzimba hatinei nekuti uri kupi wherever kwaungava uri tinosvika
ko pamusha pavamunangatire mabasa api amuri kubata
pane musha wose wavamunangatire pane zvose zvamuri kuona zvose zvamira midhuri yamira mabhucha amira mafish pond amira jira horavo ramira zvinhu zvavo zviri kufamba iko zvino tiri kugadzira kuti tikwanise kuvasimudzira main house yatoda kuvasimudzira futi pakati pemusha wavo iwoyo
mava nenguva yakareba zvakadii muchishanda navamunangatire
kubva January ndopandakatanga kushanda navo kusvika pari zvino tiri kungoshanda mune zvakanaka uye tiri kuramba tichienderera mberi vakatomboisawo vamwe vanhu vaida kumbovaitira zvinhu kumasure pati pakanga pazova nemashotikati aiitwa isu takazoinda ipapo tikatanga kumutsiridza zvinhu nazvino tiri kungomutsiridza zvinhu zviri kungofambira mberi
tinozwa kuti imi muri kumanejawo zvirongwa zvekurima nekuchengeta nguruve nehuku zviri kuitwa pamusha pavamunangatire magara muine ruzivo rwekurima here nechakare
ininiwo ndiri murimi pache zvanguwo ndakazvimiririra tichibva kuside reconstruction ndagarawo ndiri murimi saka vamunangatire vamunoona vari kuitawo zvefarming nei nei tinee tichitoadvisana kuti murungu apa mamadii kuti mudai apa mamadii kuti mudai nekuti iniwo pache zvanguwo ndiri mufarming
mashoko apa hamungasiyira vateereri pane nonguva
mashoko angu ekupedzera ndoda kusiyira kuvateereri ndeyekuti misha ngaivakwe ungava une manishoni kupi kungava kunze kwenyika kana kupi kwaungava une musha asi kwawakazvarirwa kana padzinde kwawakazvarirwa unozongoda kudzoka zvekumusha wako iwoyo musha wakavakwa
vanoda kukubatai vanokubatai papi
vanokwanisa kundibata pafone nhamba dzinoti +263 782 424147 ndofone nhamba dzandinowanikwa idzodzo
ava vanga vari mukuru wekambani yeEgo Eye Construction vaalidi Chipanda vari parunhare kumadziwa maShonaland Central naJonga Kandemire weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Haiwa chinoima inyanyesi chinoi magetsi ayeni ari kunyanya shupa ikadinoika digika taone kuna yeshewo magetsi ayeni ari kunyanya zvowandira one side maika kusheya vakuru vekuzizi chinoi havasi kunatsogona kusheya magetsi zvaanaka posi tiri kuti pane dzimwe nzvimbo dziri very crucial dzakaita sehospital nedzimwe nzvimbo dzinopambwa mvura kuma water works ihongu magetsi afanira kushayika ikoko but kune mamwe malokesheni akafanana nemalokesheni anowanika kunana Burundish neGhana necherima malokesheni ekuti akango anofanira kupuwawo magetsi zvakafanana nemalokesheni ari kupa magetsi akaita sekurengi nekunoona chitambo Zimbabwe haifanira kutambura magetsi kudai tine mari yakawanda zisingaiti management bodrezi management yarenenga igadziriswe
pastudio 7 tibatsireiwo munyika muno nyika yeZimbabwe kuti mameja city vachikuita basa ravo here sekare zvataiziva yekuti munhu kana anonzi anopuwe mutongo nokuti first offender repeat offender kana kuti the habitual criminal ngaabviswe musociety ambogarawo izvezvi ukaenda kunomangara zvinotangira pamapurisa unotoona munhu aapamberi pako kudzokera kumba waamangara ushaya kuti zvaperera papi ukaende kwameja city munhu anoita kana kuti makesisi anosvika 2030 echingodzoka maanaye mundimbavha vari kuti tidiiko munyika muno hamusinawo here mutemo
masura sei vateereri vestudio 7 kana chiri chokwadi chiri kutaurwa kunzi kanzuro ndo yakazviita kupinzira vanhu dzimba ministry of housing isingazivi chokwadi kuvhotera sisi vanhu vachachema tinokutaurirai dzakuputswa dzimba idzi because vari against dzimba dzisiri pamutemo hamufi makatonga tokuudzai chokwadi
regai nditaure mashoko ekupedzisira paamerica chandakaona hangu pamaelection ekuamerica ndeyekuti vanhu vemuamerica havasati vabvumira kana kuti havasati vatenda kuti mukadzi anogona kuvatungamira panyika yavo because tinoona kuti makore apfuura vaDonald Trump vakakwikwidzana futi nemukadzi akarohwa izvezvi vakakwikwidzana futi nemukadzi vakarohwa futi kumaelection ndinoona sekuti america haisati yava kuda kutongwa nemukadzi kazhinji kacho regai ndidaro muchidimbu ndine urombo nezviri kuitika pamozambique ngavarambe vakashingirira zvichanaka
ndoda mutoro zvangu nenye sadhakiri kunzi kuda kuzoita musangano wokuma ma elections munoshichewa nenamunanga ndoyoyo yotonga nyaya yacho nyaya yacho inobuda zvakanaka izvi ndangagwa ndiyo munhu akaba maelections emuzimbabwe anotoone two times achibira maelections ndonzi ndoyoyocheya musangano wesadhaki nekubiwa kwemaelections.
Aiwa, tinotenda izvo ipfungwa dzevateereri vedu veStudio 7 dzisinei nesu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsiNdebele. Usakanganwe chirongwa cheLive Talk pachataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Sokuizikadi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusiswa mthwakazi omuhle emsakazweni weStudio 7 namhlanje kungolwesithathu mhlaka 13 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje
kunokuthi amasola kungaba nendlela ehlampi yokubana kufakwa ama-solar plant indawo eziningi kufakwe sibili amasola anamakhulu njiba sengancedisa ukubana leli indaba leyamagezi ibe nganeno.
Inkampani yezesa ithi amagezi asezasilela kakhulu elizweni ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini se-Wange.
The peaceful transfer of power is a very, very tough pill to swallow. Ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu eziwe ukhetho ukuthi accept ukuthi udliwe free and fair kaningi ningi uyabe engafuni.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uhlangana lozangena kulesi sikhundla osanda kunqoba kukhetho umnumzana Donald Trump. Vethukile abachayela izimota ezinkulu abangena kwele Mozambique lapho abamabandla aphikisayo abatshengisela khona emigwaqweni besola impumela yokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkampani ephetha amandla kagetsi ezesa ithi amagetsi asezasilela kakhulu elizweni ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini se-Wange. Embikweni ewethulela muhla inkampani le ithe uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi se-Kariba asiphehli amagetsi aneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Uhulumende uthi uleminye imizamo ayenzayo lapho amankampani athile azancedisa ukwengezelela amandla amagetsi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ambrose Sibindi ocubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU.
Kana kulo kunzima sibili ngoba amagesi singananzelela indawo eziningi. Abantu bavuka khonapho ngama-4 kusiya ku-5 ekuseni amagesi ezehambile. Abantu bazi bayelala kuye ngama-11 ngama-12 kusiya ngezindawo. Kwezinye indawo yaqeda amainsuku ezimbili, kwezinye indawo isuku lonke engabonakali. Abantu sokufanele badinga igasi, so kusiyo ukuthi abantu sebebhadala imali ezingade zingekho emandleni akobana zingene kubhajethi. So yilo hlupho olukhona lo lokuthi umumo omubi uzananzelela abantu balama-fridge asasebenzi ngoba ungazozama ukuthenga isitheko ufake khonaphana. Into ziyabonakala, so kuba lohlupho olukhulu. Abantu bayadubeka, abantu abasakwazi benzini ukubana baqalise ngabagcina. Ngoba sibili njengezakhamizi ziyakhala ukuthi sifelani elizweni lathi leZimbabwe nxa umumo usonje. Abantu bebekhanya lingayo into leziba ngcono kodwa hayi ikhuba liyatshona nsuku zonke. Amagezi vele nje asengamagezi ngebizo. Mwekiniso ena abu ya ebu suhu, na ebu hile. Abanisebele. So, ekiniso ena makeza sawazo huwa wana. So, kwa yasipa kakuliko nogo. Labantu anarabaza mungiti ba nzizi fundo nye wifi. Akusafungo ba nito kisha bitichi.
Kukoto wa sesikangela yona imza moga hulumende. Singati ya sebenza yini. Njalo kahle kahle kuyini okungenziwa ukuqeda lolu hlupho
okungancedisa elizweni leZimbabwe kathesi ngomume esiyibona kulendlela ezimbili okokuqala ukuthi engxenye kuvulelwe abanye abantu babuyela bezama ukuthi baletha amagesi bagaye banike abantu kodwa ngifuna ukuthi futhi khonapho nxa lokhu kusenzakala kungabi ngomumo wokuthi uhulumende uyangena futhi kulawa makhampani kule ndaba le esikhona ngathi semhlabeni wonke ukuthi kube lamasola sibona ngathi amasola kungaba le ndlela ehlampi yokuba nakufakwa ama-solar plants indawo eziningi ufakwe sibili amasola anamakhulu yiba sengancedisa ukuba na leli indaba leyamagesi ibe nganeno ngoba ngalesi sikhathi kathi esikunzima imizamo kahulumende siyabe siyizwa ukuthi kuzenziwa lokhu lalokhu kodwa akuphuthi lutho xa kuzenziwa lokhu lalokhu akuphuthi lutho satshela ukuthi hayi ngale wange masinya sokungathi sokulunga imithina leni silungisa kule nto esezithenywa akuphuthi lutho so ke ingxenye yokuthi sibe labanye abantu abazagaya amagesi okwesibili kube le ndaba nalesi khayelwa ngathi umhlaba wonke yokuthi kade sizama ukuba la masolo ukuthi sithole amandla amagesi ngelanga ngoba le mtshina yakhona leyana yiyo abantu bathi le ntengo ephezulu kodwa intengo yakhona ingavele yenzakale ka-1 so kuyasinceda boze iminyaka eminingi singelahlupho so sibona ngathi yiyo kuphela imizamo engazama ukuthi yenziwe kade sukuthi siphathisele.
Umnumzana Ambrose Sivindi ucubungula ezombusazwe njalo uyisiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden sikhuluma nje uphakathi kokuhlangana lonqobe ukhetho olusanda kwenziwa umnumzana Donald Trump esigodlweni sikamongameli eWashington DC bekhulumisana ngemininingwane yokuthi uBiden uzajiyela njani uTrump umbuso ngozibandlela. UBiden unxuse uTrump kulomhlangano elandela umkhuba owenzakala eMelika sikhathi sonke lapho umongameli esededela oyabe enqobile kukhetho. Kodwa uTrump kazange akwenze lokho ekunqotsheni kwakhe nguBiden ngomnyaka ka-2017 ekhala ngokuthi uqilivezelwe kukhetho. Oncintisane laye emele ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngeviki ephelileyo. Unkosikazi Kamala Harris yena uvumile ukuthi unqotshiwe. Incwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ngokunxusa uTrump ukuthi bazekhulumisana ngokutshiyelana intambo zombuso. UBiden uzama ukutshengisa uTrump ukuthi kufanele ukuthi umuntu avume nxa enqotshiwe. Umhlangano kaTrump noBiden uza ngesikhathi uTrump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe phambilini kokuqala umsebenzi mhlaka-20 ngozibandlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika. Umnumzana Tim Moringai ohlala esabeleni se-Ohio konapha eMelika.
Into lezi zembusazo kumele ziphathwe kuhle ngoba siyakwazi ukuthi ngaphansi kwamazwe amaningi i-peaceful transfer of power is a very very tough pill to swallow ngoba siyakwazi ukuthi ma umuntu edliwe kukhetho ukuthi accept ukuthi udliwe free and fair kanengi nengi uyabe engafuni. So mbona mina laphana umnumzana Trump dliwa ngumnumzana Biden kuye kwakungazake kuyenzakale ngoba siyakwazi ukuthi yena uvela kuye i-department lamabhizimusi. So abantu besi-businessmen vele ukudliwa abakuthandi. So yena waletha i-behavior yena leyo kuqala laphana. But nge-politics siyakwazi ukuthi uyakwanisa ukunqoba nokunqotshwa. So lokho kuyenzakaleyo kathesi ngumnumzana Biden is showing the country ukuthi hayi abantu kumele bayehlise umoya.
ngoba siyakwazi ukuthi i-temperature bese sikhwelile lapha e-America, bese kuthethiswana okubi and abantu sebekhombana in different instances and situations and inkulumo ingasamanga kahle. So hayi, siyabonga kuNkulunkulu ukuthi everything went well, ukhetho lwahamba peacefully, akula muntu wadutshulwayo, akulaza uprising eyenzakalayo. UMnumzana Trump wanqoba convincingly, so khonoko kungathiwa kwanceda. Ngathiwa ukhetho lolo beluseduze, amavoti ngathiwa very close, angibona ukuthi izinto beziza kuba kuhle lapha.
Ubona ebusa njani uTrump kathesi nxa siqathanisa le ndlela abusengiyo ekungeneni kwakhe embusweni okwakuqala ngo-2017?
Lapha engubonayo akuthembisileyo, siyabona ukuthi he has already put people who are loyal kuye, not kuma institutions lama policies awayamelika. So sizabona ukuthi ama promises awayenzayo during election, amaningi anje ngokudeport abantu abangela ngihlala kahle, lokutshintsha izinto eziningi, lokufaka umnumzana Elon Musk ezikwazi ukuthi ngowe South Africa, ukuthi atshintshe the consumption of government, lo Vivek Ramaswamy, abantu abayekade bemsupporta through thick and thin, even being among minorities. Kungathiwa sizabona ukuthi bazathatha thuba liphi besebengenile, ngoba kathesi siyakwazi ukuthi kule nkulumo eziningi that is negative, but siyakhangela sibona i-stock market kungathiwa isikhwelile 42%, abanye batsho njalo, abanye ama-401k sekhwelile by 10,000. So yona leyo nto ekuthi abantu babegcwele izikhwama le mali kuyenza ukuthi abantu bengananzelele izinto eziningi in terms of policy. Ma abantu sebekhangela ama-policies ababayo is ukuthi babengela mali esikhwameni and things will be very expensive. Kathesi sibona amafutha emota achiphile and everything else economic wise ngantwa sezidabuka zisiya phezulu. So it's going to be a mixed bag, but umele sibone ukuthi umnumzana Trump in the second term uyabeme kanjani.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Sixoxela eseOhio khonapha kwele Melika. Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuba zidinge indlela eziphakemeyo zokuthola imali ezinjengokusebenzisa ubuciko obukhaliphileyo bokuthapha izindaba, i-artificial intelligence ngesiNgisi. Le nkuthazo iphume namuhla emhlanganweni omkhulu owe-6th Annual Journalism and Media Summit oqhutshelwa eHarare. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcweti ezikhulume emhlanganweni lo oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Center for Media and Information Literacy njalo osekelwe yiConrad Adenauer Stiftung yalezinye zithe ubulembu be-internet kanye lenkundla zokuxhumana wenza kube nzima ukuba intatheli izindaba zisebenze njengakudala lapho ezazisenelisa ukuloba izindaba ezazibalwa kakhulu nguZulu okwakubangela ukuthi kuthengwe amaphephandaba kulalelwe le msakazo. Lokhu kwakubangela ukuba amankampani ezindaba athole imali eningi beholiswa ngemfanelo. Omunye wengcweti lezi umnumzana Lennox Mhlanga ongumgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media and Information Literacy uthe kuqakathekile ukuba intatheli izindaba zidinge indlela zokuphanda imali zisebenzisa ikakhulu ubulembu be-internet.
Ukuthi wawubala nje ukuthi xa ndithengise ama-newspaper angu-1,000 ngizathola imali engaka. Okwakhathesi sesishifte saku-social media, sokumele zidinge indlela zokudinga imali kuma-platforms wona i-social media, kungaba ngu-WhatsApp, kungaba ngama-website, kungaba ngo-TikTok laba abatsha laba abasebevamile kathesi, even ku-Facebook.
kulomfowethu lapho upayiloti wakho uwasitshela ngendlela abadinga ngayo imali.
Umnumzana Lesiphiri osebenzela inkampani ye-Center for Information Communication Technology site obesemhlanganweni lo uyakusekela lokhu.
Thina njengenhlanganiso esayithi sizama-ke iy'ndlela ezehlukeneyo ukuthi sidinge imali kakhulu nxa sikhangeleke online. Sisebenzisa YouTube kakhulu, siyafaka ama-programs inhlelo ezijeneyo ngaphansi kwehlelo kuthiwa yi-Asakhe Online. Inhlelo lezi zikhangela i-service delivery, zikhangela i-current affairs, zikhangela agriculture. So ziyasincedisa kakhulu ukuthi zingabukelwa ngabantu abaningi, siyathola-ke imadlana.
Omunye obesemhlanganweni lo osebenzela inhlanganiso ebona ngamalungelo entatheli izindaba ngumnumzana Lofty Dube othi kumele intatheli izindaba zifundele ukusebenzisa imitshina ye-artificial intelligence ukuze amankampani azo athuthuke. Ofundela umsebenzi wokuba intatheli izindaba umuzi wethu Ncube uthi ufunde okuningi emhlanganweni lo.
Namhla sifunda ngokuthi indaba zokuthathela indaba sizisebenzisa kanjani, ikakhulu thina singabantu abaku-media and journalism. Ngifunde kakhulu ukuthi ukuhlangana labantu lapha esigodlweni seHarare kuncede kakhulu ukuthi kakhulu nxa sesiyaphambili njengabantu abafundayo i-journalism sibe ngabantu abakhuluma amazwi amqoka, sikhulume wona amazwi azancedisa abantu ikakhulu ingqubela phambili yabantu abakuma-communities, local communities.
Abaphatheke emhlanganweni walo nyaka ngabantu abagoqela abafundisa emakolishini ezindaba abafundela ukuba zintatheli izindaba abakanhlanganiso ezizimeleyo labanye abavela kwele Kenya, Malawi, Nigeria le South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Abezindaba abe-AP babika ukuba izulu lesikhukhula selidale umonakalo omkhulu eBono State kwele Nigeria, lapho okulabantu abangasenelisi ukuthola ukudla. Ele-Ukraine lithi ele-Russia lihlasele eKyiv lisebenzisa indizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones, ama-missiles leminye imihlobo yamabhomba etshiyeneyo. Lokhu kubikwe ngabezindaba abe-Reuters. Abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla besuka eZimbabwe lakwele South Africa besiya kwele Mozambique bathi sebengena nzima elizweni leli ngenxa yabaphikisayo abatshengiselayo emigwaqweni kulelo lizwe besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa. Abatshayeli abakhulumele Studio 7 abalezimota ezithwala okwenjiwayo okugoqela i-lithium, uranium lokunye bathi bethuselwa ngabaphikisayo abathi bazatshisa izimota zabo futhi bebalimaze bengaqhubeka bengena eMozambique besiya olwandle okutholwa impahla ehanjiswa kwamanye amazwe. Esinye isiphathamandla seZimbabwe esikole Mozambique esicele ukungavethwa ngegama sithe kulobunzima obukhulu kubatshayeli abathola impahla besuka kwamanye amazwe ngenxa yokutshengisela kwabaphikisayo lava. Sithi njalo zingena kancane kancane izimota elizweni leli ezithwala impahla enengi. Okubandla elibusayo eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane uthi waqilibezelwa ngumnumzana Daniel Echapo weFlerimo, yena osengumongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umtshayeli umnumzana Nicholas Gonzo osebenzela kwele South Africa.
Kune-strike salabantu bayenza i-protest yama-election labathi ashaywa ne-rigi.
Ye, pho kuyangeneka yini eMozambique? Likubamba njani kolokho?
Before kwaba ne-strike yastopa, manje yakali izolo usuku lapho bathi kunabantu bavala indlela bathathela ama truck driver isikhiya bavala indlela nama truck khona manje ama truck amila bafuna angene eMozambique
poli zakwenzani
ngathi abantu balinda isituation maybe ngaba ingasetla bakuthubeke lemsebenzi ara njengamanje akuhambe izizolo ngabo 8 plus minus ngaba nama truck afika ku 100.
Yes, singathi ngabathwalani o truck driver laba.
Mina rawahambiswa khona lapha from South East, balalayisha ikrofi nemanganizi nebathini lithiam.
Abanikazi bamankampani balitshela ukuthi lenzeni nxa selichapha umngcele khonapho.
Abanye bathi sininde situation, abanye bathi layitani niyobamba ilayini makuright then sikhona ukuchubeka yabona. Abanye bayachinga i-direction baphinda bathi ama-truck awasalayithi amaloji ayemaphuto bazolayitha amaloji azohamba eBurban neSkeppen.
Ye, lina lapho elichapha khona kuthiwa ungaphi lapho ojala ukuchapha khona baba?
Mina ngihamba iroute yeMozambique mangiye maphuto from Rustenburg.
Ehe, eZimbabwe khona kumenjani? Sizokuthiwa ngani kunjalo emtare kula ngale? Balitshelani abanye truck driver nxa likhuluma la.
Indawo ngiyazi kakhulu nesituation yeLibombo. ELibombo kuyabheda kuhambeki very khona manje. Amanye ama-border post akuyazi. Mara into ngitshela abantu bafunike eMozambique via Libombo N4 khona manje bafanele balinde nesituation.
Umnumzana Nicholas Gonzo ngomtshayeli weZimbabwe osebenzela kwele South Africa. Othola impahla ezingena kwele Mozambique. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende wesabelo seGauteng kwele South Africa usethule imithetho okwesatshelwa ukuthi iza kwenqabela abokuza ukuqhuba amabhizimusi okuziphilisa awukuthengisa ukudla emalokishini okuyindlela yokuphila kwabeZimbabwe abanengi. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Ngokutsho kwemithetho emitsha elawula ukusebenza kwezitolo ezisathuthukayo ezithengisa ukudla ezidume ngokuthi ngamasipaza kwele South Africa, bonke abanini bezitolo lezi kulesi sabelo kuzafuze babhalele ukuthola amacenca amatsha okusebenza kusukela kuqaleni kwenyanga ezayo. Ukuze umuntu athole leli cenca, kuzafuze indawo athengisela kuyo ihlolwe ngabezempilakahle ukuthi ifanele yini ukuthengisela ukudla. Umathengisa uzafuze achaze njalo ukuthi ukudla akuthengisayo lapha uza kuthenga kuphi. Phezu kwalokho, izitolo zabokuza kuzafuze ziqatshe abathile abayizalwane zakwele South Africa njengesinye semigoqo yokuthola imvumo. Umkhokheli kahulumende weGauteng uMnumzana Phanyaza Lesufi uthi zonke izitolo ezisesabelweni sakhe zizasebenza phansi kwalo umthetho.
If you are not registered, you can't operate now. So we are setting out the registration process.
Nxa ungabhaliswanga waphiwa imvumo yokuthengisa ungaqali ukutholakala usuvule isitolo uthengisa ungela mvumo, amakhansili amadolobho wonke esabelweni azaqiniseka ukuthi lumthetho uyalandelwa.
From the 1st of December, we believe that there is a common approach across the province.
Kodwa ke umkhokheli webandla le-Action SA uMnumzana Herman Mashaba uchaya phansi ngentonga esithi bangalingi baphe abokuza imvumo yokuthengisa emalokishini.
We've reached a stage where we says
wonke umnotho wemalokishini kufanele ube sezandleni zezizalwane zakwele South Africa. Nxa ungumuntu wokuza uzitshela ukuthi uyakwazi ukuqhuba ibhizimusi loba ule phepha loba awulalo, phuma uphele elokishini uyeqhuba lelo bhizimusi elizweni lakho.
Lelinyathelo lisekelwa isakhamuzi selokishini leSoweto uMnumzana Titus Motang.
Kulaba bathi awavalwe abantu bahambe, nami ngiyavumelana nabo. Ngivumelana nabo kuukuthi awavalwe. I-government yethu esivotele esingaphansi kwayo ayisinikeze imali ukuthi sikhone ukuvula le-paza shop futhi kube ne-business abantu bakhona ukuphila, so as i-crime ikhona ukuyehla.
Esinye isizalwane sakwele South Africa unkosikazi Nolufefe Gwanya ongomunye wamapholisa esigaba eSoweto uthi sebesesaba ukuthenga ezitolo zabokuza.
Izinto eziningi ziya
sibolile zabo abathengisela abantwana bethu, abantwana bethu bayaphela eSoweto and i-government yethu ayinandaba nathi. And manje kunento eviziwe ukuthi funeka kube ne-code ebhekwayo. Abanye abantu abanaso isikhathi sokubheka la code, bayathenga badyahile bayahamba. So then awubhekanga la code ukuthi ufuneka uyibhekiwe. And then it one leyo nto leyo, ufike phambili uyayidla le nto leyo uyafa or uphekela abantwana bakho bayaphela endlini bayafa bonke. And then ifamily yakho iphelile.
Lokhu kuzabangela ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi abokuzalaba baqhube amabhizimusi emalokishini njengoba eqhutshelwa ezindlini zalaba bantu asebesithi abahambe. Yibo njalo laba bantu okhangelela ukuthi bathenge nxa sekuvuliwe. Isikhulume senhlanganiso ye-African Diaspora Forum kanye lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi, uthi lobanje besamukela ngezandla zombili inyathelo lokuvikela ukufa kwabantu abathenga ukudla kulezi zitolo, kunenge abakwesabelayo ekuqhutshweni kohlelo lokubhalisa kabutsha.
Nakhona nje kunemithetho ama-regulation lawo azo implementwa, asikufisi kube indlela yokususa abantu bokuza kumabhizinisi labade sebewavukile. Ma kuyi-regulation akwenziwe ngenxa yokuthi yi-regulation ezonceda umphakathi ukuthi udle into ezihloliweyo, kungabi le ngozi lezi sisizitholayo ngoba lokho akulunganga emphakathini.
Iningi labaqhuba amabhizimusi ezitolo lezi ezincane ezithengisa ukudla izizalwane zase-Ethiopia, Somalia le-Pakistan. Kodwa ke bakhona beZimbabwe labo abalalezi zitolo ikakhulu ezithengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini afana leThembisa, Alexandra lakwezinye indawo eSoweto. Kusukela izolo amapholisa aqalile ukungena izitolo lezi ezithengisa ukudla kuhlolwa ukuthi abanini bazo balamaphepha yini ukuba kwele South Africa, balayo yini imvumo yokuthengisa ukudla kanye lokuthi bakuthenge ngaphi ukudla abakuthengisayo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Ayi face ka president iyabonakala. Ayi but i face ka mnanga kuyala. I face ubuso nje kuphela. Akufanele lo muntu lo. Ayi lo wakuthi wa president ukuthi umnanga kwa ayi face yakhe yala. Akushwabene mani ayi ayi ayi. But i plastic esikeyo. Kuye anti face ukuthi ka president. Ayi i face yomuntu ovotelwa ngabantu yayibona. Akula muntu ovotela i face nje sho. Akula muntu ovotela umnanga. Labuso ka umnanga kwa sekumphika ke manje ukuthi ayi. Aso president wabantu. Uyenzile ukhethe eBotswana udliwe umasisi kabulalanga muntu lapho kwadlula khona umntanga kwa eMozambique la manje kuyalwiwa nguye futhi wakwenzayo konke lokhu wa-announce ama-results abeMozambique akula president onje kodwa yena uzophuma kanti uzayanga uzagcina ngayo ngoba hayi sokuphika ke manje umuntu wakhona president ungacaciyo kokuba ngumuntu nje hayi hayi
Studio 7, siyabonga ukuhlala njalo lisiphakela ukudla okuvuthwe. Bengithi ndlulise okunye lapha, maqondalo omnanga kwaZanu-PF yonke jikelele. Lethemba babonile ngomsebenzi owenziwe America naseBotswana. Lethemba ukuthi umnanga kufundile ukuthi makuvota kwenziwa njani. Enxa ukuthi into yaziyo kulwa ngesikhathi samavoti. Ukulwa labantu engilethemba ukuthi kathesi uma edliwe uza surrender kahle 100% inxa ukuthi sebonile ukuthi ipolitiki into enjani ngoba bengayazi besadinga ukuthi afundiswe ngoba nijalo ukulwa nabantu ethusela abantu ngamasotsha cha abantu ebulala abantu enyamalisa abantu kuyinto ejwayelele engilethemba ukuthi ubonile ukukhethe lobutwana ukuthi kuyi free and fair nased America njalo kwaba yi free and fair. Uyabona idoti oyenzileyo eMozambique abantu manje basile kungenxa yakhe othethe abantu beZimbabwe nowavotisa le namhlanje abantu beMozambique bayafa ngenxa yakhe umnankapa ngenxa yokuthi nojwayele udlame lolizwe eZimbabwe.
Sibone Studio 7 silibone nabantu bonke abalalelayo one okokuqala asifome nje into enziwe iBotswana iAmerica vele ngihlala yenza kula problem iAmerica vele kutshintshana ama-apartheid 2 iDemocracy Republic ngamajutsi banikana lokhana asinandaba nakho ngoba vele ama-Americans azisebenzela ngendlela yabo okweBotswana. It's not about changing a liberator, no, it's about a policy. Njengoba uGideon ayibeka uPresident Botswana is about creating indlela ufanele ukusetshenzwe ngayo, ngoba if you overstay uyalibala ukuthi njengoba senhleli kakhulu uthi konke kulungile kanti into sezijekile. Nangakithi nje khona kanye komnanagwa iproblem yokuthi sebe-overstayile vele bona abangale eZimbabwe bale problem yokuthi they just fight i-opposition.
Sibonge abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum, lapho esixoxa khona namazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukumema izizalwane zakweleZimbabwe esihlala emazweni atshiyeneyo ukuthi zibuye ekhaya zizevula amabhizimusi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamilinkomo kololo gwana kwamatukanduna.